Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, February the 21st, 2023. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the Robert Mugabe National Youth Day, a state holiday observed in Zimbabwe every year on this day, with President Emmerson Mnangagwa today leading festivities from Lupane State University in Matabelele North Province, where he vowed tough action to stop drug abuse, which has become prevalent among young people. Though it was supposed to be a national event, today's gathering turned out to be more of a ZANU-PF assembly, with Mr. Mnangagwa chanting political slogans, denouncing drugs, and praising his ruling ZANU-PF party. Lijona njani Zimbabwe omuhle siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Lamhlanje sixoxa ngekhefu labatsha elinanzwe eZimbabwe ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day namuhla. Umkhosi wokunanza lolu suku uqhutshelwe eLupane State University esabelweni seMathebelele North, ukhokhelwa ngumongameli Mnangagwa njalo ungenwe zinkulungwane zabasakhulayo. Indikimba yalo nyaka ibiqondane lokulwisana lezidakamizwa. Umnangagwa uthe kulamanyathelo asethathwa nguhulumende wakhe awukulwisana lalolu dubo, agoqela ukusungula izibhedlela zokwelapha abasebenzisa okudakayo kanye lokuthumela amapholisa emingceleni yelizwe ukuyabopha labo abangena lezidakamizwa ngaphandle komthetho. Kwaziwai vatereri ve Studio 7 nasi muchirongwa che Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa zuva reve chidiki re Robert Mugabe National Youth Day. Irora cherechezwa muZimbabwe nasi. Mutunga miru wenyika vai Emmerson Mnangagwa vatunga mira mabiko egu cherecheza zuva iri. Aitiro Lupane State University kuMathebelele North Province. Dingindira rezwa iri ranga riri rekurwisana nekushandiswa kwezvinodhaka. Vachitaura pamabiko aya, vamnangagwa vakurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka uye vashande nesimba senzira yekuzvisimudzira uye kusimudzira nyika. Vatiwo hurumende yava kuvaka nzvimbo dzekurapira vanoshandisa zvinodhaka uye mapurisa ava kurwisana nedambudziko iri zvakasimba. In light of the prevailing problem of drug abuse in Zimbabwe, this year's event was held under the theme Drug and Substance Abuse, a threat to Vision 2030, Every Community's Responsibility. Vowing to stem drug abuse, Mr. Mnangagwa said, quote, Zimbabwe is not a drug and illegal substance producer or peddler, and trends to do so will be expunged to defend our country and the youth. who are our future. Security at the country's ports of entry is being tightened to plug the movement and proliferation of harmful drugs. To augment these ongoing efforts, Mnangagwa said, the review of legislation and related policy measures on drug and substance abuse is receiving urgent attention. He also promised rehabilitation centers, saying, quote, we recognize the importance of treatment, care, rehabilitation, psychosocial support, and reintegration as important pillars in fighting drug and substance abuse. My government is setting up specialized medical facilities to provide services to drug addicts and survivors of substance abuse. Equally, greater focus is being given to strengthen the delivery of quality services in the mental health subsector and provision of related psychosocial support nets. Mnangagwa ended. Let's take a watch.
We once again dedicate this special day to you, our young people, who are the torchbearers, the future, and vanguard of our country's hard-won independence. As your leadership and the ZANU-PF government, we remain committed to playing our part to facilitating a higher quality of life and a brighter and a more prosperous future for the young people of our beloved fatherland, Zimbabwe. The National Youth Day allows you, the youth, to collectively remember and honor the sacrifices made by the young people of yesteryear, who took up arms to deliver our country's independence and sovereignty. Our country's colonial history must never be forgotten. The rich heritage bequeathed us by our founding fathers must be preserved and promoted, but not by those who take it to live. As you do so, I challenge you to recommit to playing your part in defending and safeguarding democracy, peace, stability, and harmony that we are enjoying in our country, Zimbabwe. Equally, you have the weighty responsibility to deploy your useful energy, creativity, and entrepreneurship skills to develop every part of our economy from the world level upwards.
For those watching the video, not the best quality there, but the audio-wise, President Emmerson Mnangagwa very clear there. Today's event was graced by a gamut of youths from the local community to ZANU-PF activists and school children. Studio 7 reporter Ezra Chizaspanda was also present and spoke to a few attendees. One of them, umongameli wabasakhulayo owaziwa ngokuthi ngu-child president uNathi Nyoni, yena owethule amazwi laye ekhuthaza abanye bakhe ukuthi bachiyane lokudakayo.
Namuhla sihlangene ukufayisa abatsha kakhulu ukuthi bedlalele khatshana lama-drugs. Sisinandulele ukuthi uphakathi kuyapha and inotho yelizwe iza-aflekthwa indaba yama-drugs. So lana lo mongameli lama-ministers celebrating National Youth Day esiloku-make sure ukuthi indaba eyiyetshisayo emphakathini wethu eyama-drugs and substance abuse iyakorelata ngendaba yama-youth yokuthi ama-youth ayini ukuthi ama-youth ayenzani emphakathini wethu. Lapha besibatshenga ukuthi bechiyane ama-drugs, bechiyane lesidakamizwa kwezele ukuthi bebelelise ukucontributa positive economy yethu.
Wena ngobona abacha isayizi yakho eningi wena ungufombani
nangu
abasis abantu bethatha isikolo lezi liyabona nje uyathatha uthini kubo lapho
child marriage in particular is something that we are against and I'm against also because iyakuvalela ithuba lakho yokuthi ufunde uzithukise empilweni uthukise lomndeni wakho uyakuzigijimela okuphambili kulawo so ma ngibona kusenzakala inhliziyo yami iyajabuka ngoba ngiyazi ukuqakatheka kwemfundo umongameli wethu usenzele i-competency based curriculum efuna ayibiza nge-education 5.4 afuna ukuthiuthukise ngayo njengabantu siphinde sithuthukise ngelizwe lakithi ukuze lathi kweliphambili sizibone sizwe elithuthukileyo esezingeni eliphezulu kodwa lokhu kwama-child marriage nokuthatha abantu besasebancane kuyasibambelela njengamayuth ngoba ushinta ama-priorities uyashinta i-focus yethu to focusing on that instead of focusing what is important.
Mumwe anga ari pamabiko anasi uye apuwa mbairo wekushanda nevechidiki mukurwisa kushandiswa kwezvinodhaka ndifadzwa makosa.
And the winner award, the National Youth Award, the Youth and Social Warfare. Ndakakwinya ndikashanda zvakasimba kuti tishike muzuva ranhasi National Youth Day. Tanga tiri kuno kutina president wedu nemakurukota ese ehurumende tichigamuchidzwa zvitupa zvedu nemibayiro yedu yatawana tisingakwanise kutaura tichipembera nemamwe emayuthi vachititenda nekushanda kwatiraita mukubatsiridza kumisa kuputwa kwemadhazi kunova mutoriro kubatsira vechidiki kuti vabve mune zveurwere uye nekupinda zvemadhresidhresi zvinopindwa zvinonopedzisira vabata zvirwere nekuurayana handigona kuti izvozvo zvadikwa kusakaputsa mutoriro vari kupedzisira vakunokidnepa vana vachitengesa mabodi pasi ana mai nevana vadiki vachikidnepwa so ndo kambeni akatichiitawo iyoyo kuti pasi nemutoriro pasi nezvinodhakwa kuti titsaurayirwe vision 2030 iri kuuya iyi kune vechidiki inindoshuvira kuti iam going to be the future president and ndizive kuti in which department but ndoshuviro yangu
Iwe uri kuitei muupenyu chaizvo?
Inini ndinoita zvakawanda. Ndiri volunteer kuZimbabwe Youth Council. Ndiri president of Zimbabwe Child Youth Pastors and Church Association. Ndiri member of B2B. I'm an entrepreneur and in a company yangu inonzi Katipas Private Limited. I'm also a community leader.
Saka iwewe waunozovakodzera kuti ubve ikoko uchiuya kuNational Youth Day nhasi kuno pano. Chii chakakosha nekuti uye kuno?
Chakakosha chakaita ndiye kuno beside nyaya yekuwana award izuva redu revechidiki rakagadzirwa muZimbabwe kuti tanga tisina zuva iroro but rakaonekwa nehurumende rakakodzera kuti tipiwo zuva redu ratinopemberera nekuremekedzwa sevechidiki kwandiri ndoti ndo zuva ratinopiwa inoona ndinenge ndiri purezidendi padhe iroro.
Kimberly Mangwiro is an upper six student at Fatima High School. He also weighed in, telling Ezra Spanda, young people must band together and fight against drugs as they have a detrimental effect on their future.
Of today, why do you think they are indulging in drugs?
I think lots of entertainment. Yes, there is lots of entertainment. For example, we as youth find ourselves not able to be entertained. For example, we need youth empowerment organizations whereby we'll be participating in games and make decisions more about
this is National Youth Day. Do you think it is important in our calendar in Zimbabwe?
Yes, it's extremely important. We are being emancipated as youth, so it's a good thing. Like, we feel important.
From here, do you think you spread the message, the gospel of not drugs?
Yes, I will, definitely.
Another Fatima High student, Oscar Spanda, addressed the gathering on behalf of the disabled community. Uspanda ukhonone kakhulu ngokuthi abantu abagogekileyo bachiwa phandle nxa uhulumende ebumba imithetho eqakathekileyo.
Ize lendaba yamadrugs ikakhulu ebantwini abanokusabileyo. Amadrugs abangela izinto ezinengi. Amadrugs ayenzela izinto ezingaqakathekanga kakhulu ebantwini.
Siyabonga tinotenda, and now to help us discuss these issues, we are joined by Bulawayo. Human rights and Triple C activist Godfrey Kurawone joining us from the great state of Texas here in the United States. Mr. Kurawone, good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Mkomandu Ngamili. How are you, listeners?
I want, you know, far I do. Kurawone, and we hope with the Muribo with Texas. Iko, ko. Ma wana zvaitika nasi tanga nyikanga ichicherechedza zuva reMugabe, Robert Mugabe National Youth Day. Uyezve taona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitungamira mabiko. Vachitaura nenyaya yekurwisana nezvinodhaka iro rinova dambudziko ranyanya maningi munyika yeZimbabwe. First of all, muri kuriwonawo sei zuva ranhasi iri?
Zuva ranhasi isukwatiri izuva rinotifungidza nhoroondo yedu seopposition. Izuva rinotifungidza zvatakasangana nazvo pamusoro peutungamiri hwaMugabe for more than 35 years. Upfumi hwenyika huchiondongwa for more than 20 years. VaMugabe vachisunga nokurova opposition for more than 35 years. Corruption ichiitika mugovernment yeZANU-PF ndo chikuru chatinonzwisisa paupenyu hwaMugabe. However, we appreciate tinogamuchira nokutenda kurwa kwakaita hondo vakaunza rasununguro weZimbabwe, asi chakazokanganisa nhoroondo yose yakanaka iyi inyawo yeumbimbi ndoga. After varwa hondo yesununguko, vakabva vaprivatiza nyika kuita singe family tax shop. Vakaprivatiza nyika singe business rekumhuri kwavo. Ndo tunhu chinotirangaridza vaMugabe isu patakazvarwa isu tichikura. VaMugabe vanga vatotanga kushoreka, VaMugabe vanga vatanga kuita zvinhu zvisina hunhu, VaMugabe vanga vatanga kurega vanhu vachimba mugovernment, VaMugabe vanga vatanga kusunga vanhu opposition. Ndo chikuru chatinorangarira pana vaMugabe. Saka isusu patiri zuva iri harina zvarakatikoshera. Tinongoritora sezuva rekuti vaMunangagwa vari kutorawo seopportunity yekuti vaunganidze vanhu, vaadhirese vanhu, vangounganidzawo vanhu, vaise makambezi avo, vaunganidze vanhu, vataure zvisina maturo zvavanogava vachitaura mazuva ose.
And now looking at the issue of drug and substance abuse, which has become a major cause of concern for many Zimbabweans, Mr. Kurawone, the police are saying to date, since I think 3-4 weeks ago, they've arrested 2,470 people under Operation No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. President Mnangagwa said today that they were deploying security personnel at the borders, at the country's borders, to make sure that there is no smuggling of drugs. He also said his government is building rehabilitation centers. How effective do you think these measures can be in curbing drug abuse?
Chekutanga upungwa ekuti ngatite curb nyaya drug abuse ifumba yakanaka. Chinozoshatira pahurumende yedu pa implementation kuti vazviita sei kuti vagone kudzora nyaya ya drug abuse. Kana makaterera mukomandunga mili pane imwe program vamunangagwa vachitaura kuti ndinotuma vanhu kundosunga vanhu, asi ndozoona kuti vavatuma vaya ndo vanhu vacho. Saka he said it jokingly, but ndozvazviri chaizvo chaizvo. Vanotoziva munangagwa kuti vanhu vari kusunga vese nhasi 2000 ava, chero vakasunga vanhu 10,000 nothing will change, because kune supply yemadrugs vanokuziva. Supply yemadrugs vanhu vavo vana vamugovernment vanotapura madrugs. Ichangwari dzavo pabusiness person vanotapura madrugs. But haugoni kugobora muti uchikutema nekumusoro. Kana wafunga kugobora muti, gobora nekumudzi kuti ati ode mangwana ureke kutunga futi. Ndo zvavanofanira kuita kana vachida kugadzira nyaya yemadrugs. Ngavaende pasource yemadrugs, ngavaende pamudzi wemadrugs, ngavaende patangire supply yemadrugs, ndokuti tigone kupedza programu yemadrugs. Kana vakasadaro, aiwa hatina zvavari kuita.
Asi humbo munahwo here vakurawo nekuti vehurumende ndo vari kutengesa madrugs?
Ndakupai muinzaniso kuti vakataura vamene vamunangagwa kuti ndinotuma vanhu kundosunga vanhu. Ndozoona kuti vavatuma vavaya ndo varidzi vazvo. Inoiti vanozviziva. Ndakuya vakati havana ngozvitaura from the blues.
Liyamuzwa ke lapho uGodfrey Kurawone ngwebandla le-Triple C njalo ulwela amalungelo kaZulu. Sikhuluma ke lamhlanje ngodaba lwe-National Youth Day kanye le mizamo yokulwisana izidakamizwa. Sibone umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje ukuthi usethumele abezomvikela lamapholisa emingceleni yelizwe ukuthi babone ukuthi akulabantu abangena engudlu lezidakamizwa ezifana labo-cocaine, omtoriro, into ezinjalo esezisetshenziswa kakhulu ngabasakhulayo kulezi nsuku, ngoba uthi ama-drugs, izidakamizwa ziyababulala abasakhulayo. Ziyambulala ingqondo umuntu, zimbulale ngokomzimba. Njalo ukurawone uthi ukuze udaba lolu lulwiswe luqedwe mpela kumele kuyo kuhulumende kompana, ngoba uthi kulapho okulabantu abathengisa khona izidakamizwa. Kodwa ngiyambuza ukuthi lobufakazi yini? Uyatsho ukuthi awu umongameli Mnangagwa wasikhulumela wathi ngiyathuma abantu ukuthi bayebopha abantu abasebenzisa izidakamizwa, abantu abathengisa izidakamizwa. Kodwa ambona ukuthi benzani. Yilo udaba esingalo-ke lamhlanje. Besinxuse abanye abahlonitsha ukuthi babe lathi khonapha kuhlelo ubaba uWilson Box, udirector we-organization yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, le inhlanganiso esebenza labantu abasebenzisa izidakamizwa ekulwisaneni zona izidakamizwa njalo. Kodwa amafoni eZimbabwe bakithi kabambeki ayala ukungena. Amapholisa sikhuluma nje abaningi lizakhumbula ukuthi asungule umkhankaso wokulwisana lezidakamizwa 2-3 weeks ago, lapho abopha khona abasebenzisayo kanye labathengisayo. Ngokunjalo athi kuze kube namhlanje asebophe abantu abangu 2,417. Ndizokere kwamuri vaekurawone. We saw mutungamiri webato renyu vaNelson Chamisa vachipindawo munyaya iyi, I think masondo maviri apfuura, vachishora zvikuru dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka, vachiti haiwa nyaya yezvinodhaka inouraya nyika, inouraya vechidiki inouraya zvekare remangwana revechidiki saka ngatishandei pamwe chete. Imimiwo kutripusi uko sebato pane zvamuri kuita here kuona kuti dambudziko iri rinopera munyika yeZimbabwe?
Mukatasa matotakautaura kuti makava vachamisa vachitaura ukaona kana head weorganization kana ataura it means ari kutaurira akamira organization, which means no position yet triple C. But however, we have our youth leaders, and Mugatera, a press conference that was done by our task force coordinator, Mr. Wazazuri. He talked about Nyaya drug abuse. Because the person I know she did pick a pigger. So I could have voted. Vakurudzire kurara mazvakanaka, vakurudzire kuti ramangwana ravo risimukire, vakurudzire kuti agone kurarama upenyu hunoendeka. So we also teach them kuti let's stop drug abuse, because havazhinji vetakamati musi kuvhota mukomandongamira havatondovhoti because vanenge vakarohwa nemutoriro. Vazhinji havatondovhoti because vanenge vakarohwa nemadrugs hago kana kufamba. So it's something that we are teaching the young people kuti vagone kuzvichengetedza kuti upenyu hwavo hugone kuendeka.
For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, and we are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about the National Youth Day marked in Zimbabwe today with the focus on fighting drug abuse. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Zimbabwe. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Ndizoke kwamuri vakuraone tichi vhara chirongwa. We are left with just 2 minutes. On the clock, we are headed for elections in a couple of months. That's July, August, thereabout. What's your advice to other young people like yourself?
Firstly, my advice is that my ZEC offices are still open for voter registration. Munawe gawega wechidiki asina kuregistra kuvota. Ndomukudzwa kuti simuka netsoka dzako uende kundorejesa kuvota, because zvakakosha kuti udecide zvaunoda paupenyu hwako. Chechipiri, ndoda kuvazivisa kuti aiwa takusvika kundovota, asi tarisai patakabva kumashure nekwatinofanira kuenda. Nyika ichienda kumawere, itai mundorejesa kuvota, muvote zvine ungwaru, because mukasavota zvine ungwari future yenyu ndo inenge ichiputsika. Vakura vakapedza nezvolife yavo, isu vechidiki tiso vagadzira future yedu. So your vote will determine future yavada kurarama. Chokupedzisira, ndoda kuti ngatisaita violence, ngatisiyane nekupondana, ngatisiyane nekurovana. Musatumwa nemapoliticians kundoponda hama dzenyu, musatumwa nemapoliticians kundopondana mai venyu. Ngatisiyane neviolence, tigare nekurarama murunyararo. Kuti kana ngozi ichiuya haiendi kupati kwako, inoenda kumba kwenyu.
Thank you there. Vakura uone Leamuza ukura uone hazina kura uone siyanai nezvinodhaka, siyanani lokudhakayo, hambani liye vhota lichinje ikusasa lenyu. Mr. Kurawone there says instead of using drugs, you have to prepare to vote in the coming election. And that's our show. Thanks to our guest, Mr. Godfrey Kurawone of Triple C. We had more guests lined up from Zimbabwe, but the phones just won't let us have a full show or have those guests. That's it, Zimbabwe. Let's make another date tomorrow. I'm your host, Ntungameli Nkomo. Good night.